Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. Vamunangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
Mutauri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole, avo vakapiwa chiremerera chegamba. Kwapera makore anoda kusvika makumaviri nematatu vashaya, vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza. Patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here, vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo.
Kosvekodzerwa vanhu vekuchipinge vari kuZimbabwe kune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutaura ihondo yekutanga. Isu vatakazienda taana adiki 1975 takabatana nevazhinji vekuchipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha. Hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vange vasikapfuure nekumanikaland zvisanganisa nekuChipinge. Saka zvinekodzero kuendazve kune vanhu magamba ehondo, vanhu vakadzidza hondo mushoma vatsamura mashero vatsungura muzambiki uchinovatenda uchiti ndigorei ticha saipapo.
Vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichimbotonga. Vamwe vachimbomashuka, vachimbomashuka, isu tichingotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. Vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga, vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagaro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa. Asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Vachamirira kuwadzana East musarudzo vaTelmi Majavi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo.
Negwara ratapiwa naPresident wedu ED Mnangagwa kuti tifambe naro ndogwara ratichatedzera sevana vemusangano weZANU-PF. Tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera, asi tiri kutedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dziri kudiwa naPresident.
Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukuwadzana takatokunda kare. Kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU-PF pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000. Izvezvi hatimbovaona, havakwanisi kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo. Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo.
Nhasi tanga tiri muJohannesburg, patanga tichikurukura nemaZimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives. Chekutanga nyaya yekuti maZimbabweans auye kumusha kuzogunda. Chechipiri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumarudzevha nekumamusha. Munoziziva kuti tichahwina zvine mutsindo, asi yakuti defender vote inenge iri nyaya yakakosha. Chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha nekusapota strap. So ndo zvinhu zvitatiswa tachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tichiita maask and task.
Pane vanhu vanodarika mamirioni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamirioni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.